You know, sometimes we just raise our hands and we say, Lord, thy will be done. If you believe it, type in the comment section and say, thy will be done.
Kwezo dichirwa dziwa kufamba nenzira yamandisa asi imi Mwari wenga kuda kwenyu Kwezo zvichirema kufamba nenzira yamandisa asi imi Mwari wenga kuda kwenyu ngaku Kuda kwenyu ngakuitwe kwete kuda kwangu zano naje kari toke Kwezo muchinjikwa uchirema utakura ndichikwidza gorogota asi imi Mwari wenga kuda kwenyu ngaku Dana
Zanareva Tuma
Anouya Anouya Konde Tiki Nura Asi Imi Mari Wedega Kula Kwenyu Gaku
Easter.
Not my own will,
give me your permissive will. I want your perfect will,
not my own will,
but your perfect will be done. I raise my hands in surrender,
not my own will, but thine.
There is no other way that you will be happy in Jesus but to trust and obey. One more time, say, Kutendera ndiyo basi nzira ekufara una Jesus, a secret.